Vabereki vanga vari pachipatara ichi vataura nestudio 7 vati vari kufara zvikuru sezvo vati havana zviuru zvemadhora zvinodiwa kuti varapwe. Mumwe ange ari pachipatara ichi ndiamai Clara Svotswa vange vachirapisa mwanakomana wavo.
Hatinonzwa kufara chaizvo nekuti takanga taratidza kukundikana nekushayiwa mari, asi patakanzwa chirongwa ichi takanzwa kufara kuti tanga tiri pakutambudzika nevana vedu tisinawo vanogona kutibatsira nemachajes anodiwa mumahospital.
Izvi zvatsinirwa nemumwezve mubereki vaMax Gauke vange vaine mwana wavo mukomana ange akamirirawo kurapwa.
Programu yakanga tipachose yanga yatotinonokera kuzi vana vazhinji vari kurwadzirwa nenyaya yenyaya iyoyo. Hatongoti dai hurumende yaramba ichiita mapurogiramu akadai regular tisamire kuti pagore pagore kuti vana vakawanda vakwanisa kubatsirwa. Tazongoti vanoita gore 1 tozosvika vana vakawandisa batingoti vanhu vakasvika mwabva kurasarara panzvimbo angoti akabatsirwa odzokopiwa zvinozofamba nekukurumidza.
Vamwe vabereki vakaita samai Matone Saziriri vanoti vakabva kuHarare svondo rapera vachitevera urongwa uhu.
Tikunzwa kufara kuti chirongwa chekuitirwa vana vedu pachenaka chakanaka nekuti kunana chiremba zveshuwa vari kudhura. Kuti mwana anoitwa operation iyo kunogona kuda 1000 chaiyo. Saka tiri kunzwa kufara. Asi nekuwanda kwakaita vanhu panapa takauya musi weThursday tikanyoreswa mazita kuti nhasi Monday hatisati tatombotorwa for screening. Saka hatizivi kuti tichapinda here kana kuti hatipindi. PakuHarare nezuro takatorarira munhu. Izvozvo mwana andauya naye atorovha kuchikoro nekuda kwekuti tiuye naye kuti azooperatwa.
Mumwe wevana chiremba vari kubatsira paurongwa uhu ndiDr Precious Mutambanengwe vanoshanda vari paSali Mugabe Hospital kuHarare.
Tiri vamwe vevashandi vanobatsira vana nekuita maoperation. Saka panapa paVictoria Chitepo Provincial Hospital takaunganidzwa neMinistry of Health of Zimbabwe zvinosanganisira neWHO iri kutibatsira nemamwe mapartners edu anosanganisira iyo Celebration Health vanotibatsira kuti tisvitse rubatsiro urwu rwekurapa vana vane condition inonzi henia. Dambudziko iri ndere kuzvimba paguvhu kana pamwe panozvimba kuzasi. Saka operation idzi tinoda kubatsira vana vanosvika 100 ichero tichiziva hedu kuti dambudziko iri vana vacho vakawanda vanopfuura ma1000 vari kuda rubatsiro urwu. Chinangwa chedu ichi chichienderana nechirongwa cheministry chekuedza kuti vanhu venyika yeZimbabwe vawane rubatsiro zvichienderana nemaoperation nekukotsiriswa. Saka chirongwa chedu ichi chichange chiripo kubva musi wa20 March nhasi uno kusvika musi wa24 March. Tikuda kuedza kurapa vana at least 100 munguva iyoyo.
Chiremba Mutambanengwe vanoti urongwa hwavainahwo ndehwekubatsira vanhu 100 chete kunyange hazvo vanhu vauya neuwandu hwavo. Vaenderera mberi vachiti basa iri riri kutungamirirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization WHO, hurumende yenyika yeJapan, sangano reCelebration Health pamwe chete nebazi rezveutano. Chirwere ichi chikasarapwa kwenguva yakareba chinogona kukonzera rufu sezvo ropa rinenge risafambe zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.